Izvi zvinouya mushure mekunge patenderera gwaro rinoratidza kuti Zimbabwe yakatenga mabond coins emasendi makumi mashanu anosvika mamiriyoni matanhatu emadhora. Imwe nyanzvi mune zveupfumi vaAndrew Tsiga vati izvi zvinoratidza kuti Zimbabwe haikwanisi kubika mari yayo pachayo.
Kugadzirwa kwemabond coins kana kuti izvo kutengwa kuda kuitwa mabond coins nehurumende yedu kubva kuSouth Africa zvinoreva zvinhu zvakati wandei. Chekutanga zvinoreva kuti izvo senyika takundikana kugadzira mari yedu muno muZimbabwe. Izvi zvakatorangara kuti patakugumiswa kugadzira mari yedu kana kubika mari yedu inguva yekunana 2008 paya pamabhera sheks. Saka kubva ipapo svika izvozvi Zimbabwe haisati yaane capacity yekugadzira kana kubika mari yayo. Sekana mwana government yaenda mhiri kuSouth Africa kunotenga makwenzi aya.
Asi imwe nyanzvi zvakare yezveupfumi vaNyasha Muchitwa vatiwo zvakaitwa nebhanga guru renyika zvakanakirawo kuchengetedzawo mari iyi kuitira kuti isangogadzirwa nguva nenguva zvisina tsarukano. Vati asi mutengo wemari yakagadzirwa kuSouth Africa yakawandisa zvikuru.
Tinoziva hedu kuti zvinouya hazvo nemutengo wakati kurei in terms of mari yatichabhadhara seapa pakabhadharwa around 5 million rands tichida kugadzira mari iyoyo. Asi tinofanira kutarisa kuti akagadzirwa muno in terms of nyaya dzesecurity wokuti hapana here panozogadzirwawo amwe paside ari over and above zvatiri kuda zvachanodarika uwandu hwatakaronga kuti tinoda kuprinta. Ndo zvimwe zvatofanira kutarisa futi.
Vamuchitwa vati kutenga mabond coins hakupedzi dambudziko remunyika. Vamuchitwa vati kusvika hurumende yagadzirisa mari yainoshandisa pamwedzi Zimbabwe haigoni kubuda mumatope mairi.
Chatinofanira kuita senyika kugadzirisa expenditure iri kuitwa nehurumende yedu. Expenditure iri kuitwa nehurumende kushandiswa kwemari nehurumende ndokuri kukonzeresa nyonganyonga yese yatinayo muekonomi iyi. Nekuti hurumende yedu tikatarisa kutanga muna 2014 tichinopinda muna 2016 takatanga kushandisa mari yatisina tikapedzisira taane chikwereti chinosvika 1.4 billion iri budget deficit. Kuratidza kuti takashandisa 1.4 billion yatisina senyika. Uyewo neamwe maprograma atakuitawo anobuditsa mari yatisinawo futi. Zvinokonzesa kuti tirambe tichidzika nyika yedu ichidzika panotisimukire. Chakakosha ndechekuti hurumende yedu ngaigadzirise ishandise mari yainayo imbomira kushandisa mari yaisina. Tikakwanisa kuita kuti toshandisa budget rinoende tikakwanisa kushandisa mari inoenderana nemari yatinayo ndokutanga kugadzirisa matambudziko atinawo.
Gwaro rine Studio 7 rinoratidza kuti mari iyi yakadhindwa nekambani yeSouth African Mint Company uye yakazivisa mukuru unoona nezvekufambiswa kwemari kubhanga guru renyika Professor Kofea. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa kuna gavhuna webhanga guru renyika vaJohn Mankutya kuti tinzwe divi ravo panyaya iyi. Hatinawo kukwanisa kunzwa kugurukota rezvemari vaPatrick Chinamasa avo vati vange vari kuBulawayo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Patricia Modadigwa.